maita basa vakanyimirina asi muri yekwaMagaisa iri kupembera upenyu hwadr Alex Magaisa. Isise bato tasangana navo tocelebrate this important day nekuti vaMagaisa vanga vachizikanwa nemukurumbira wekucontributa kunyaya dzekudzidzo, in particular munyaya yekonsumtion munyika nenyaya yekugadzirwa kufamba kwakaita office of the prime minister mumazuva edu egovernment of national unity. Saka tinovatendera, tinovacelebrata for his contribution. Ndosaka tichifamba nemhuri kucelebrata this important day, asi zvakakosha nezvekuti isu sebato tichaita also kupembera kuhombe tichisangana nevamwe vakasangana neMagaisa maacademic, tichishanda nevamwe vesivhisikati, tichana nevamwe vari mudiaspora kuti tiite a big celebration of the life yadr Alex Magaisa.
Chii chikuru chamungati vana vezimbabwe vangarangarira nacho vaMagaisa pazuva ranhasi?
Chinhu chekutanga ndekuti vaMagaisa vairatidza rudo kuti zvemakwati hazvifani kutipesanisa. Ungave uri weArsenal, uri weManchester, asi tese tiri vanhu. Ndosaka muchiona aitaura nyaya yekuti vanga patirwara vaedzimwe vasati vashayikwa nerugare, vaMagaisa vakataura kuti inyaya iyi yekuti mumwe anorwara haisi nyaya inofanira kucelebrata, asi inofanira kuti tema Zimbabweans tiite wish well for those who are not feeling well. Airatidza rudo kuti zvemakwati hazvifani kutipesanisa sevanhu veruzhinji rezimbabwe, ungave uri wezanu, uri wetripusi kana mavambo kuchiledhoni. At the end of the day tese tiri vana vezimbabwe, masabhuku, machief hasi ebato, mapurisa hasi ebato, ndeenyika. Nekuti tese kana wakomerwa mhosva unoda mapurisa akuese, hazvina basa uri tiri zanu kana tripusi. Saka zvinhu zvese tobva tinofunga kuti vanhu vemuzimbabwe vangarangarira vaMagaisa vachicelebrata his contribution to humanity, kuti tinofanira kubatana tishande tese semazimbabweni.